Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechina ndira 25 2018.
Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Ini ndini Evans Zininga ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanopeta rwendo rwavo kuDavos kuSwitzerland vachibva vananga kuEthiopia kumusangano weAfrican Union.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika pamwe neupfumi dzinoti kuchinja kweutungamiri mubato reZANU-PF hazvirevi kuti vanhu vachavhotera bato iri musarudzo.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanotarisirwa kunanga kuEthiopia kumusangano weAfrican Union muchire mekusangana nemutungamiri weSwitzerland vaAlain Berset. Pamusangano wavaita nhasi, vaBerset vanonzi vaudza vaMnangagwa kuti kuchinja kwakaitika muZimbabwe gore rapera kwakanakira Zimbabwe, uye vakavimbisawo kuti Switzerland icharamba ichitsigira Zimbabwe. Musangano weWorld Economic Forum uri kupera mangwana, asi vaMnangagwa vanofanirwa kunge vari muAddis Ababa kuti vapinde mumusangano weAfrican Union mangwana. Nyanzvi munyaya dzeupfumi uye vachishanda nesangano ravana chipangamazano reLabor and Economic Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanoti hapana chakaipa kuna vaMnangagwa pakuenda kwavo kune dzimwe nyika kunotsvaga rubatsiro. Asi vanoti vaMnangagwa vanofanira kutanga vagara pasi nevanhu vose vemuZimbabwe vanoruzivo, votsvaga nzira dzekuita hurukuro nevavanoda kudyara mari dzavo muZimbabwe. Tanonoka wande weStudio 7 abata Dr. Kanyenze kuti tinzwe pfungwa dzavo pane zviri kuitwa navaMnangagwa.
Chokutanga, hapana chakaipa chokuti hurumende inge ichiendawo kunosangana dzimwe hurumende nevamwe vamapato akaita sevemabhizinesi vane mari dzakadzika vanogona kudyara mari yavo munyika medu. Hazvina kushata izvozvo, asi chandinopokana nacho ndechokuti tisati taita zvinhu izvozvo tinofanira kunge tambogara matare edu kumba, tobvumirana tose kuti kana tichiti isu Zimbabwe yazarura misuo yayo kuti vanoda kuuya vauye, tinenge tichinyatsorevei chaizvo. Vasati vaenda vaMnangagwa vakaona vemabhizinesi, asi nyaya yekuzarura mikova yemisha yenyu haisingori nyaya yemabhizinesi. Iyaya inobata mapato akasiyana-siyana akaita selebha, mayuti, vanhu vose vane chokuita nezveupfumi hwenyika.
Maifunga kuti vadini ipapa pavasati vaenda kuDavos?
Vasati vaenda taifanira kugara pasi tose semaZimbabwe, taifanira kumboita matare nokutaurirana kuti zvavapinda kudai vanhu vemuZimbabwe chaizvo varikuda kuti nyika iende kuti. Muchayeuka kuti pavakaenda kugweru vakangoona madzimambo, vapedza kuona madzimambo vakaona vemabhizinesi, vapedza kuona vemabhizinesi vakati vachaona maovheterani nemayuti, asi havasi kuona zvakakodzera kuti vaone vemapato echandi lebha nevamwewo vakamirira civil society, nokuti ndokune chaunga chevanhu kuti vanhu vatowo mazano avo ekuti zvinhu zvinofanira kuenda kupi.
Vakanyenze sei muchidaro?
Nokuti kana muchinyatsoyeuka vepasi rose kana World Bank 2008 vakatarisa ivo kuongorora zvakadzika chaizvo kuti ngei maprogiramu avo akaita sestructural adjustment asi kushanda, vakaona kuti hazvi kushanda nokuti hatina kutora mukana wekuti tinyatsogara pasi nevanhu vanhu vange vachitenga nekutora chirongwa icho chokuti chive chavo. Saka zvirongwa zvavanoenda nazvo zvakaita kunzvimbo dzakaita seDavos hazvifani kunge zvingori zvavo chete kana zviri zvevanhu vevabhizinesi, zvinofanira kunge zviri zvinhu zvokuti vachitaura vari ikoko tese tinenge tichigutsurura misoro yedu tichiti hamuchanzwi vari kutaura zvatete zvatiri kutifunga semayouth, vari kutaura zvatinofunga selabor, vari kutaura zvatinofunga secivil society, vari kutaura zvatinofunga semapato ose anokosha munyika yedu.
Vanga vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vari mukuru wesangano relabor and economic development research institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze vachitaura vari parunare muHarare natanonoka wandi westudio 7.
Zvichakadaro zviri kuitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nechikwata chavo zvekukoka vekunze kuti vazosima mari dzavo muZimbabwe pamwe nekugadzirisa ushamwari nedzimwe nyika kumusangano weWorld Economic Forum kuDavos zviri kuyemurwa nemapato anopikisa nemasangano akazvimiririra. Asi mapato aya anoti vanofanira kugadzirisa zvinhu, mitemo yemabhizimisi pamwe neyesarudzo muZimbabwe nekukasika. Godwin Mangunja anoti panyaya inotevera.
Vakawanda vataura neStudio 7 vati vamunangagwa vari kuita basa guru sezvo nyika ichifanira kuita mabhizimisi pamwe nekudyidzana nenyika dzepasi rese. Mumwe vatevedzeri vebato guru rinopikisa munyika reMDCT Vanilson Chamisa vati kuvaka mazambuko nekuyanana nedzimwe nyika kwakanaka chose. Vatiwo zvakakosha kuti vamunangagwa vayananisane nevamwe vari mukati menyika nemubato ravo.
Tinodaira kuti vamunangagwa vanenge vari kumboteerera asi chichatadza kuvabatsira ndecho kuti haugoni kuenda kunotsvaga ushamwari nevekunze kwenyika usati wagadzira ushamwari nevari munyika mako. Saka ipapa tiri kuona kuti nyaya dzekuparadzwa kuri kuitwa maG40 nekurohwa kwavari kuita zvinopisa tsitsi hazvirakidzi kuti chido chiripo chokuti nyika.
Vachamisa vatiwo nyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu pamwe nemutemo wesarudzo dzinofanira kugadziriswa nekukasika.
Totarisawo mumareserva vanhu vari kumbunyikidzwa vachitorerwa mavoting slips vachindipe maserial number emaslip amakatora aya kuvhotesa. Chinhu chiri kutirwadza kuti hazvigoni kuti tivake mabhiriji nedzimwe nyika tisati tavaka bhiriji pakati pedu. Hakuna mutumbi unogona kuyanana neumwe mutumbi usati wayanana pachawo kuti musoro uri uko, gumbo riri uko, chiuno chiri uko, wobva wati ngatiyanane neumwe munhu, hazvigoni kudaro.
Mutauriri webato reMDC inotungamirwa na Walsh Mncube vakurawo nechiwai vaudza Studio 7 kuti zvakanaka chose kuti vamunangagwa vagadzirise ushamwari hweZimbabwe nedzimwe nyika. Asi vati vamunangagwa havafaniri kuperera mukutaura chete.
Vari kutaura zvinotapira vari kuDavos kuSwitzerland, asi muno muZimbabwe hatisati tazviona zvavanenge vachitaura vari ikoko. Tichiri kunzwa zvinhu zvinotapira chete sokutaura kwandaita. Hatina kumavona mareforms. Ngavatitaure kuti ndakaita zvakati nezvakati nezvakati nezvakati, because apa vachiri kungotaura. Ndaye kusarudzo tichiona zvoti paground itataura kuti paground pasviba already vatoratidza kuti vakundikana panyaya dzefree and fair election.
Vatsinirawo kuti kunyange hazvo vamunangagwa vari kuvimbisa kuti vachaita sarudzo dzakachena havaoni sezvichaitika sezvo vanhu vave kutoshungurudzwa nebato ravo reZANU PF.
Kuno uku tiri kushungurudzwa nevanhu veZANU PF vari kutuka vanhu, vari kuvhundutsira vanhu, vari kuvhunza mavota registration slips. Saka vanomada A.
Mukuru weplatform for youth development vaClaris Maduku vaudza Studio 7 kuti zviri kuitwa navamunangagwa zvakanaka chose, asi vati chinhu chikuru chichaita kuti zvinhu zvinake munyika handi kutaura asi kuita sarudzo dzakachena.
Vamunangagwa vasanyanya kufarira kungoti vanhu ngavauye, pane zvinofanira kugadzikanawo muZimbabwe zvandinofunga kuti pari zvino hasati zvavapo. Ivo batora vari kutungamirira vamunangagwa ndo rakanyanya kukanganisa zvinhu zvakawanda. Saka vamunangagwa vari kungotaura, asi isu seruzhinji rweZimbabwe ini sekunge ndakazvimirirawo nezvakawanda zvasati ndanyatsa kuona kunge vari kurevesa. Ndiri kuona semunhu ari kungotaura zvinhu zvingangonakidza, nekuti zvizhinji zvavari kutaura zvinhu zvagara zvitaurwa nemasangano akazvimirira ega, vanosanganisa isusu kana nemaopposition, kuti aiwa zvinhu ngazviitwe negwara kwaro.
Vari kuda kukwikwidza vakazvimirira muHarare Central Muzvare Linda Masarira vanoti zviri kutaurwa nehurumende zvakasiyana chose nezviri kuitika munyika.
Asi hapana zvazvinobatsira kuti tiende kunoratidzira mufananidzo wekunge zvinhu zvanaka. Isu zvizvarwa zvemuno muZimbabwe tiri kutadza kana kutenga chingwa, tiri kutadza kana kudya muno, nekuti mitengo iri kukwira. Totarisa zvo zvakasiyana-siyana zvinotiraramisa, mabasic commodities anoramba achikwira, and zvinhu zvisati zvagadziriswa mukati menyika ino. Totarisa zvakare kutorwa kuri kuitwa maserial number emavota registration slip munzvimbo dzakasiyana-siyana. Hausi mufananidzo unoratidza kuti tichava tine mafree and fair elections, nokuti intimidation inenge yatotanga kare.
Vazhinji vatataura navo varatidza kusafara nenyaya yekuti mutungamiri wenyika haana kuda kubuda pachena kana kukumbira ruregerero panyaya yegukura hundi. Vanhu vanodarika zviuru makumi maviri vakafa munguva yekusagadzikana kwakaitika mumatunhu eMatabeleland neMidlands mumakore okuma80s. Vamakomborero haruzivishe ndemumwe wavo vanoti havana kufara nenyaya yekusada kubuda pachena kwavamunangagwa panyaya iyi nedzimwe.
Pema questions mamari mifunzo imwe ni yaivaifunga kungo pindura zvafano nyaya kukura hundi nyaya ma human rights abuses idzo nyaya dzava nzvenga nzvenga vaizvambarira pamufunzo panje kunyazo tichiko saka isusi vechidiki tiri kuti vaenda kuta force vachanonyepera vanhu koko and kuna vamwe vekunze kwenyika vanenge vaida kuwana kuso benefitawo mune zvicherwa zvedu neminda yedu munomu vachawanikwa vachibatana ne vamunangagwa.
Vamunangagwa avo vange vari kuDavos vari kuenda kumusangano weAfrican Union uko vachaenderera mberi neshoko ravo rekuti Zimbabwe yazvipira kushanda nenyika dzepasi rose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika pamwe neupfumi dzinoti kuchinja kweutungamiri mubato reZANU-PF hakurevi kuti vanhu vachavhotera bato iri musarudzo kana pasina shanduko muupenyu hweveruzhinji pamwe chete. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vanorwira kodzero dzevanhu ava pamwe nenyanzvi munyaya dzematongerwo enyika vanoti kushanduka kweutungamiriri muZANU-PF hakuite kuti bato iri rikunde musarudzo kana risina kugadzirisa zvakawanda zvinotarisirwa neveruzhinji. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaBrian Kagoro vanoti kunyange hazvo mumapato anopikisa mune nyonganyonga hazvireve kuti bato reZANU-PF richakunda musarudzo. VaKagoro vanoti utungamiri hutsva uhwu ukasagadzirisa mamiriro ezvinhu munyika vanhu vanogona kushaya hanya neshanduko yakaitika muZANU-PF.
Muzuva here imi kuti muna 2008 opposition yanga isina mari, opposition yanga isiri kutarisira kuti ichawana masitsi akawanda, asi muna 2008 ndoma yakahwina chakaiwinisa hakusi kukampena nekuti vanga vasina mari yekukampena. Ruzhinji rwanga rwaneta nezvaiitika munyika. Vanhu havana kumbovhotera opposition. Handizivi kuti aripo here kubhurwa akamboendako achiti musafe makavhotera ZANU. Handizi vatoziva kuti kubva kuna 1980 vaingoramba asi kukauya Dhongi vanovhotera Dhongi, kukauya mumwe vachivhotera havanga vasingade ZANU. So kana muchitaura nyaya yeopposition mofanirwa kuti muzive kuti hatisi kureva nyaya yemabato. Tiri kureva vanotonga vanenge vakwanisa kugutsa here ruzhinji rwevanhu vakakonewa hokoyo.
Vakasanobata chigaro chemukuru weZimbabwe Democracy Institute vaapekezela Gumbo vanoti sarudzo dzinoitwa munyika dzina kusununguka. VaGumbo vanoti kushandiswa kwemasoja mumabasa ehurumende kwawanda zvikuru zvekuti havaoni sarudzo dzichiitwa zviri pachena.
Kuti msiano ripo mukati government ya Emmerson Mnangagwa neya president Robert Mugabe ndekuti Mnangagwa awedzera wandu wemasoja munyaya dzematongero enyika, ematongero enyika in particular muma election institutions ane zvekuita nema elections. Muri kuona kuti actually zvakaita kurita generali kuchazoita komza weZANU-PF. Munhu uyo anonzi komza ndiye munhu ane relation nemastructures eZANU-PF yese throughout the country and munhu wacho iye anenge ne tainted history muviolence, electoral related violence. Kanje sarudzo dzakasununguka pane masoja anenge chilida mu one party warist imwe rimwe bato risina masoja.
Asi nyanzvi munyaya dzeupfumi vaFarai Maveza vanotiwo kunyange hazvo zvinhu zvisati zvamira zvakanaka munyaya dzeupfumi bato reZANU-PF rinogona kukunda musarudzo sezvo mutungamiriri waro vaEmmerson Mnangagwa vari kuedza kusiyanisa utungamiriri hwavo nehwava Mugabe. VaMaveza vapa muenzaniso wekukwira kwemutengo vakati dai iri nguva yava Mugabe vakatomanikidza kudzikiswa kwemutengo zvisinei nezvikonzero zviri kukwidzisa mutengo iyi. Vatiwo kukokwa kwavamunangagwa kuDavos mucherechedzo wekuti dzimwe nyika dzava kuda kukurukura neZimbabwe.
Vamunangagwa vakwanisa kurasa mapolicies aiitwa navaMugabe ayo anga auraya ikonomi yedu. Vava munhu avo chokugadzira economy vachishandisa zvinhu zvinoshandiswa nedzimwe nyika kuti economy yedu ive like a normal economy sezvinoitwa kune dzimwe nyika. Uyezve tinotarisa tinoonawo kuti kudaidzwa kwavakaitwa kuDavos chinhu chikuru kupa kuti hongu tinoziva kuti kungodaidzwazve kuti pane mari yatobuda but fact kuti vari kuda kuvanzwawo zvinhu zvasiri kuitika muZimbabwe uko kuDavos uko vanowana mukana wekunotaura nevakuru vemabhizimisi venyika dzakawanda vakuru vemakambani akawanda unova mukana watanga tisina nguva yese nekuti kubva kumashure kwesoko hapana munhu aitombuda kunzwa nezveZimbabwe.
Asi maonero ava maveza panyaya dzekukudzwa kwemutengo anopesana nezviri kuitwa nehurumende yavamunangagwa. Svondo rapera, mumwe wavatevedzeri vavamunangagwa vaConstantino Chiwenga vakasangana nevemabhizimusi vakavaudza kuti vadzikise mitengo yezvinhu. Vakapinda mumusangano uyu vanotiwo vakaudzwa navachiwenga kuti zvose zvakataurwa mumusangano navachiwenga mbune hazvifaniri kusvika kuvatori venhau izvo zvakasiya vemaindastry vaine kutya kukuru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 PM mazuva ose. Munotibata pa 909 AM uye pa 4930-13860-15460-15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na 8 PM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001202465 0318. Namba idzi zvakare 001202465 0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 PM uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu revoa shona.
Makateerera kuStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Hurumende yeSomalia inoti ichatumira vana 35 vakanunurwa kubva pane imwe kamba yechikwata chinopfurikidza mwero cheEl Shabaab svondo rapera kunzvimbo dzinobatsirwa vashungurudzwa dziri kubatsira vaimbove vapanduki senzira yekuti vasangane zvakare nemhuri dzavo.
Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nhasi vapomera vanhu vekuPalestine mhosva yekusaremekedza America nekuramba kwavo kusangana nemutevedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica vaMike Pence panguva yavaishanya kuMiddle East mazuva mashoma adarika.
Zvichitevera mashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ekuti sarudzo dzinoitwa mukati memwedzi mishanu kana kuti chikunguru asati asvika, vana veZimbabwe vave nemaonero akasiyana, vamwe vachiti mutungamiri wenyika haasi kutevera bumbiro remitemo kana achiti sarudzo dzinogona kukasika kuitwa kunze kwekunge paramende yaparadzwa. Asi vamwe vari kutiwo vamunangagwa igweta rinoziva nezvemutemo zvekuti havangaende mudondo panyaya yesarudzo iyi. Vamwewo ndivo vari kuti chiri kuitwa nemutungamiri wenyika chete kuzivisa vana veZimbabwe pamwe nevemapato anopikisa kuti rwendo rwuya rwataifamba rwekuenda kusarudzo rwave kusvika kumagumo, saka gadzirirai.
Pamutemo zvinonzi sarudzo dzinofanirwa kuitwa pakati pa22 chikunguru na22 nyamavhuvhu kunze kwekunge vamunangagwa vava nazvikamu zviviri kubva muzvitatu zvenhengo dzeparamende zvinowirirana nedanho rekuparadza paramende. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvemutemo vachidzidzisa paKent University kuBritain Dr. Alex Magaisa pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kubato rezanupf vagadzira chirumhanzu. Tatanga nekubvunza vachirumhanzu nezvemashoko emutungamiri wenyika aya.
Ndokubva pakutanga kanga titarisei munhu ari kuzvitaura kuti ndiye mutungamiriri wenyika plus he is a lawyer igweta rinozikamwa pasi rose. Saka zvazvinongoreva ndezvekuti maelection sarudzo muZimbabwe dzinoitwa every 5 years. Saka mukuru uyu ari kuudza mumwe weZimbabwe kuti inini ndinoda kuita nezvamatongero enyika, garai makagadzirira gwendo guya gwa kuda kutanga. Kana maelection toita muchiziva kuti ari kuzoitwa munana June or July. Zvodipenda kuti zvipinga mpinyi dzimwe dzinoita kuti maelections avepo kana kuti asavaipo zvinge zvagadziriswa. Saka apa hapana chinoshamisa. Zvakare vari kupawo avo vanopikisa o vanokwikwidzana nezano pfu kuti aiwazve musazoti takakudzumai.
Dr. Magaisa, munoonawo sei mashoko emutungamiri wenyika ekuti sarudzo dzinogona kuitwa mukati memwedzi mishanu iri kuuya iyi?
Kuona kwangu zvinhu zvakagara zvepachena kuti sarudzo dzichaitwa nekukurumidza pakutanga kwegore rinoiri, nendava yekuti zuvawo richiri rakajeka chaizvo kune mutungamiri wenyika, vakapinda musunoonoka. Saka zvaya zvinonzi nevarungu make hay while the sun shines, hazvingashamisi kuti varida kuti sarudzo iitwe iko zvino. Pamutemo zvapo maelections anofanira kunge achiitwa between 22-23 July kusvika musi wa 23 August, nekuti constitution yedu bumbiro remutemo rinoti maelection anoitwa within 1 month before kupera kwetemo yeparliament. Temo yeparliament inopera musi wa 23 August, nekuti vamugabe vakagadzwa musi wa 22 August 2013. Saka ndopa anopera 5 years. Zvisinei, zvinogona hazvo kuti purezidendi vaite kuti maelection aitwe nekukurumidza, asi zvinoda kuti parliamendi iitwe dissolve. In other words, parliamendi inofanira kugara pasi voita 2/3 majority vote yoti aiwa zvedu zvakwana. Vakazviita kana muna February kana muna Machi, zvinoreva kuti president vanobva vakwanisa kudeclare maelection kuti akurumidze. Saka zvinogona kuita, asi zvinofanira kuitwa pamutemo.
Vachirumhanzi, munotiine mashoko aDr. Magaisa?
Aiwa, ndizvo zvoga ava Magaisa igweta sokutoita kuti mutungamiri wenyika igweta. Saka mutungamiri wenyika anotaura nezvunhu zvaanoziva kuti hazvikonzeri mvonga mupopoto kubato rezanu PF, kumapato awo anodini anopikisa. Saka zviri kumunhu wese, zviri kumapati ese, zviri kutungamiri wemapolitical parties akasiyana-siyana, ava vanoda kudini kupinda musarudzo idzidzi kuti vagadzire vasazoti vakajumwa. Ndofunga zviri pachena kuti purezidendi vamunangagwa vanogara vachitaura vachiti zvinhu zvose zvatinoita muno muZimbabwe, munhu woga woga anofanira kunge ane chokuita, chokuwedzera kana kusubtracta, so that zvinhu zvedu zvinyatso kufamba negwara.
Dr. Magaisa, tinombonzwa vamwe vachitaura kuti sarudzo dzinofanira kuitwa 6 months kubva panenge pagumbwa gwaro revavhoti kana voters roll neproclamation, poitwa 6 months. Zvakamira sei mukati me6 months iri kana kuti kwapera 6 months?
Panofanira kuti paite nguva kayekuti kana voters roll ichinge yagadzirwa, sezvakaita patira apa handiti voters roll iri kugadzirwa patsva. Saka painoperawo panofanira kuzoita nguva yekuti voters roll yacho ikliniwe kuona kuti vabvisa maduplication. Then kunozoitawo kuti panofanira kuita inonzi inspection yevoters roll, yekuti kana ichinge yapo vanhu vanofanira kudzokerazve vonotarisa kuti zita rangu riripo here, rakanyorwa zvakanaka here, uye riri adresi kwayo here, zvinoita kuti vazovhota zvakanaka. Saka panofanira kuita nguva inofanira kuti ipuhwe for all those things kuti zviitike.
Vanga vari nyanzvi mune zvemutemo vachidzidzisa paKent University kuBritain, Dr. Alex Magaisa, vari parunhare kuKent kwakare. Manzwawo zvakare kubva kune vanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kubato rezanu PF vagadzira chirumhanzu vari muHarare.
Yashika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Muhlanga Nyauye achitiudza zviri kutaurwa nevatsigiri veStudio 7 VOA Shona paFacebook page redu nechirongwa cheLet's Talk. Ngatikurukurei.
Nasi pachirongwa chedu che Let's Talk ngati kurukurei. Tanga tiri kutarisa zviri kubuda kubva kuDavos uko mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vapedza urongwa wavo wekuDavos paine mafungiro akasiyana siyana pamusoro pemashoko avakataura nezuro zvakatarisana nezve mabhizimisi uyezve nenyaya yegukura hundi. Regai tiende kune vamwe vapinda pachirongwa tinzwe kuti vanga vari kuti chii.
Ndilibanyanongo ndirikuna media chandoona pana vaMnangagwa aka havana kuchena because ndichitarisa for the past 37 years they were together with Robert Mugabe saka hapana kuzvichenesa kwavanomboda kuita zvakabuda kubva kuDavos nandoni zvinoti vakanyika kashinja tinoda tuda new government noti ZANU-PF yati tida kutombonzwa nezvayo. Wemapato anopikisa wandoona ngavafane kungwarira panyaya yemabarot paper aya hozi tikasangwara futi wanopikisa wacho tinoitwa zvatakaitwa 2018.
Tina mukoma Friday Masa vari panhare pari zvino regai tiende kwavari. Halo mukoma Friday makadiko?
Munofara here mwanadyo ndogara mupindura zvazvinoita ndezvekuti manjira vari kuzama kuda kubuilda nyika yanga yakaonongwa na president Jim Gabe saka ivo kuona kwavo isusu tipasi azazazi tinifunga kuti neushamwari kutsvagwa uyu ufamba kuita mutungamiriri wenyika tinotsvaga shamwari kuti dzingatibatsire tikuona kazvinogona kufamba hazvo. Ndiri kufarira ndechekuti kana pari maelection apa mutungamiriri wenyika wakataura kuti vari kudawo nyika dzekunze dzinenge dzichimirira pati inenge yahwina yakafanira maopposition party zvinongotandira zvinenge zvabuda ndokutira kuita mutungamiriri wenyika.
Zita rangu ndishanda kwatakawiranzo kumapretoria south africa inini handioni chakashata pakati chakataurwa nemutungamiriri wenyika sevana vezimbabwe taitambogonawo kuti tivasomukana sekukurudzira kwavaita vekunze kwenyika kuti dai vagona kupinda vazogadziravo nyika yezimbabwe because Zimbabwe is still Zimbabwe at no pressure choices. I got to show you how to buy them a business so cooperate on a president. Wago now with Nam Zimbabwe. Uye zvechimwe chandandisikumbira ndechekuti dai tagona kuti tikangane zvakaitika kumashure timove on nelife yezimbabwe nokuti tikaramba tichidzokera kumashure hatina zvatisagona kuita muzimbabwe kunze kwokutoti tinogaramba takakangogara pasi.
Kana musati mafarira Facebook page yedu yevoa Shona endai pafacebook motsvaga pakanzi voa Shona modzvanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Chirongwa chedu che Women's Round Table na 8 p.m. tiri kutaura pamusoro pematambudziko anonzi akatarisana nevanasikana sezvo mimwe mitemo iri munyika ichinzi hainyatsochengetedza kodzero dzavo.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318.
Dindambat shining a pasaba and they go tamba magasa gare kangundaira kasha kusikira mvura yakasa zvangu babata babata kugomera kukwira magata mwenje kubaka baka umbaru menda kakata mashembere zanzandibat kunodiwa haka mkaka yeta shinja mpaka kunodiwa haka mkaka mashembere zanzandibat kunodiwa haka mkaka yeta shinja mpaka kunodiwa haka mkaka magomana munoda kufara ndisore yee mafambiro edu kupiko mazigana munoda kutamba ndisore yee mafambiro edu
nako kambo ndinda mubata kubva kuna Japreza tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera. Regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanopeta rwendo rwavo kuDavos vachibva vananga kuEthiopia kumusangano weAfrican Union.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika pamwe neupfumi dzinoti kuchinja kweutungamiri mubato reZANU-PF hakurevi kuti vanhu vachavhotera bato iri musarudzo.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinovimba kuti muchange munesu zvakare mangwana. Ini ndini Evans Zininga.
Kana muchida kutumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio7@voanews.com. anokuoneka nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndekusiyamina Chris Gande nantungamiri Nkomo.
So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 25 zibandlela 2018 ngo Chris Gande.
Lo ntungami linkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Ngabe ukuthi okunye konke kulungisiwe njalo kuyikho kwakube enqabele ukuthi bezoinvesta. Ngibona ngani bazabuya. Kanti ke kuqakathekile ukuthi sibekwazi ukuthi vele iningi labantu laba abala iproblem ababalayo aso problem yami lawe ukuthi mina lawe sidlile kumbe siphethwe kuhle.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ugqiba uhambo lwakhe emhlanganweni weWorld Economic Forum ngokuhlangana losowabo waseSwitzerland bekhulumisana ngamathuba amabhizimusi eZimbabwe.
Abakade bemlalele bambonile ukuthi umbuzo uvikile, bambuza lokuthi kwehlula kuyini ukuthi axolise, athi ngiyaxolisa kwenzakala. Kodwa ke thina singabantu lokho esifisa ukuthi aphumele egcekeni ukuthi kwenzakalani nokuthi yena wadlala ndima bani.
Izizalwane zeZimbabwe ziveza imbono yazo ngokukhulunywe ngumongameli Emmerson Mnangagwa kungxoxo ayenze lentathelo izindaba eseDavos akwele Switzerland.
Abakhokheli benhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu baqhuba umhlangano wokubonisana phezu kokuthi zingasetshenziswa njani indlela zokukhulumisana ezakulezi nsuku ezebulenjini be-intanethi ukusabalalisa imbiko ephathelane lezokhetho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha esisakazweni weStudio 7.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla uhlanganelo sowabo wakule Switzerland bekhulumisana ngamathuba amabhizimusi eZimbabwe. Umnangagwa utshele umongameli Alain Berset emhlanganweni weWorld Economic Forum ukuthi eZimbabwe livulekile kwabakwamanye amazwe abangathanda ukuzevula amabhizimusi. Uthe njalo uhulumende wakhe seguqule umthetho indigenization wona obusesatshwa ngabakwamanye amazwe ngoba ububamba ngamandla ukuthi babe lesabelo esiphansi ese-49% kumankampani abo kuthi i-51% ibimele iphathwe izizalwane zaseZimbabwe. Kodwa Mnangagwa uthi imigoqo le sizasebenza kuphela kumakampani agebha idayimana le-platinum. Ngakho ukhuthaze osomabhizimusi bakwele Switzerland ukuthi bazevula amabhizimusi eZimbabwe. Umnangagwa wenze inkuthazo efanayo njalo kubosomabhizimusi bakwamanye amazwe atshiyeneyo emhlanganweni munye. Uphinde wahlangana njalo lo mkhokheli webhanga elikhulu lezwekazi le-Afrika ele-African Development Bank. Umnangagwa lequla lakhe baphindela ekhaya namuhla yena esesiya emhlanganweni we-African Union kwele-Ethiopia. Kodwa wenelisile na ukuhuga abakwamanye amazwe ukuthi bazevula amabhizimusi eZimbabwe. Sibuze incwethi kwezombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya.
Ngingazi baba Nkomo ukuthi khonokho kuyikona okuyikhona obekuvele kube nqabela izolo ukuthi bebuye bezoinvesta eZimbabwe ukuthi akusekho nami. Nxa kuyukuthi bona ngokwabo besuthiseka ukuthi iproblem ababelayo
asomthetho eZimbabwe iproblem yayikhona kwakungumgabe njalo iproblem babelayo umthetho onalo indigenization umnangagwa asesithi onayo uzasalela ama-diamonds le-mining ngabe ukuthi okunye konke kulungisiwe njalo kuyikho kwakube nqabeli ukuthi bezoinvesta ngibona ngani bazabuya kanti ke kuqakathekile ukuthi sibekwazi ukuthi vele iningi labantu laba abala iproblem yababalayo aso problem yami lawe ukuthi mina lawe sidlile kumbe siphethwe kuhle bona kwabo kuphela i-interest yabo iwezomnotho lingabavumeli ezomnotho even uhulumende libulala njengoba sabulawa nje igugurawundi kunje bona bebhizi bethapha umnotho kwampani eZimbabwe abala problem kodwa lingaqalisa ukuthi lithathe umnotho libe nqabele ukuthatha umnotho sebesiya iproblem sebesiyagada phezu kwentaba so iyiproblem ekhona ngingazi ukuthi okwakathesi kambe ukuthi babona sokulungile na ukuthi sebengabuyela ngabantu ngike wabethemba labo abalani lawo okwabo kuphela ngomnotho
Alubana ulakho ukubacebisa aba kwamanye amazwe ubungabacebisa uthi
engingakutsho nkomo yilokho angifuni ukuthi kuthiwe umagonya usekhankasela ukuthi amazwe entshonalanga engazi-invest eZimbabwe hatshi ayisikho lokho engikutsho nanku nkomo mina ngesifiso sami bengingathi mina kabeke beme bebona ukuthi ukhetho lolu oluzayo nxa luza kuba khona kambe lwenziwe kuhle na kungadingakali impumela yakhona ukuthi benjani kudingakali ukuthi indlela eyiyona ekhokhela abantu kukhetho la lukhetho lolu indlela olwenziwe ngayo lwenziwe ngendlela ehlonipha isiqu sombuso na yenziwe ngendlela ehlonipha amalungelo oluntu na enziwe ngendlela ehlonipha uzulu jikelele Nabi ukuthi indlela ekhokhela ekhethweni kungakhitshwa konke lokho okuyikhona lokusenqabela ukuthi ukhetho lwenziwe kusizolo okunjengakhona lokho okwenzakala kathesi ukuthi ama-social bees enkayi besabisela abantu bebeyadinga izinto ebantu ukuthi abantu bevotele izane nxa konke okuyizinto khonokho kungaphuma nkomo ukhetho lwenziwe akukhathalekile impumela yakhona ukuthi kumbe ngumnangagwa owinileyo ngumjuro owinileyo kumbe ngumagonya owinileyo ukuba ngupresident hayi bona ngani lokho kuyabe kungasadingakali ine indlela ekhokhela ekhethweni ibe indlela eqondileyo ebalulekileyo enhle
umnumzana mqondo obanzima gonya ucubungula ezombusazwe sixoxelaye ekwelebhilithane
Isizalani zeZimbabwe ziveze imbono yazo ngokukhulunywe ngumongameli Emmerson Mnangagwa kwingxoxo ayenze lentatheli zindaba eseDavos kwele Switzerland lapho akukhulume khona ngodaba lwezomnotho ukhetho njalo wachiya abantu belolaka ngokubalekela kwakhe kuphendula udaba lombhuqazwe weGugurawundi uAnastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo ekwabulawayo
ESeDavos uMongameli Mnangagwa ube lengxoxo lentatheli izindaba lapho aphendule imibuzo ngezomnotho ezokhetho kanye lodaba lombhuqazo weGugurawundi. Izizalwane zeZimbabwe ebezilalele ingxoxo yakhe ebulenjini lakumabonakude bachaze ukuba ngempela ubengacaci ecasha ngomunwe ethi akula angakwenza. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Mojalifa Mokwele uthi ngempela umongameli Mnangagwa ucatshe ngomunwe ekuphendulweni kwakhe umbuzo ophathelane lombhuqazwe.
Sokusobala ukuthi upresident lo mbuzo weGugurawundi uyawuvika. Abakade bemlalele bambonile ukuthi umbuzo uvukile. Bambuza lokuthi kwehlula kuyini ukuthi aqolise athi ngiyaqolisa kwenzakala. Kodwa ke thina singabantu lokho sifisa ukuthi aphumele egcekeni ukuthi kwenzakalani lokuthi yena wadlala ndima bani
umnumzana Thamani Ncube okhankasela ukuba lilunga ledale lephalamende ebulilima West uthi akumangalisi ukuthi uMnangagwa aphike inani labantu abafela kumbhuqazwe weGugurawundi
akumangalisi ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa acabanga ukuthi khona aphike inani labantu abafela kumbhuqazwe weGugurawundi
olwela amalungelo oluntu ngaphansi kwenhlanganiso ye this constitution unkosikazi Abigail Mubambi uthi umongameli uxhamande ngodaba lombhuqazwe
ekhuluma ngegrawundi ubaba Mnangagwa khona ngale ngasedavos hayi kachachanga kakhulu kugrawundi ubekhanya sibili ethamalasa in most of his responses okuthengisela ukuthi he was trying to strike ibalance between lokho akwaziyo lalokho ade efuna ukuthi akukhulume.
Umongameli weMthwakazi Republic Party uMnumzana Mqondisi Moyo uthi uMnangagwa utshengise ukuthi akaguqukanga njalo akala sisombululo ngodaba lombhuqazo weGugurahundi njalo abantu bengamvoteli ngoba elakho ukubabulala esiya phambili.
Siyabonga uMnangagwa izolo utshengisele emhlabeni wonke jikelele ukuthi uMnangagwa wayizolo ongaguqukanga ophatheke kakhulu ekubulaleni kwabantu bakithi and okhanye ngela solution ukuthi indaba yeGugurahundi ilungiswe njani.
Osakhulayo uHebson Ncube uthi indlela umongameli akhulume ngayo uvika ngomunwe nomanje waphatheka ekubulaweni kwabantu.
Ukuhamba kukaMnangagwa njengomongameli weZimbabwe kuWorld Economic Forum, le ndlela achaze ngayo udaba leGugurahundi kuyasitshengisa sobala njengezalwane zeMatabeleland ukuthi ke okaMnangagwa uvika ngomunwe njalo uvala abantu amehlo ngebhili leyathi uyisayinile. Okukhona ukuthi uMnangagwa xa esithi uhulumende kufuze axolise angazitsho yena kunguye owayekhokhela lokhu kutshengisela ke ukuthi uvala abantu amehlo.
Umongameli Mnangagwa sikhuluma manje useDavos kweleSwitzerland emhlanganweni ophathelane lezokuthuthukiswa kwenotho emazweni womhlaba oweWorld Economic Forum lapho abanenyi bekhangelele ukuzwa ukuthi uthini ngezokhetho, udaba lombhuqazo weGugurahundi kanye lokuthatha kwakhe umbuso esebenzisa ibutho okuchiye inengi lingasuthiseki ngempendulo zakhe sebelinde ukubona ukuba ngempela ukhetho uzaluqhuba kungeladlakela na. Lokhe engene embusweni abantu beMandebeleni leNkabazwe lokhe belinde ukuba axolise ngokuphatheka kwakhe kumbhuqazo weGugurahundi kodwa lawo mazwi akhanya esala ukuphuma ecatsha ngokuthi lesi sihluku senziwa nguhulumende. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umsakazo weStudio 7 uthanda ukuthatha leli thuba lokubonga lina balaleli bethu ngokusisekela okweminyaka yonke le. Njalo sizimisele ukulethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe insuku zonke. Sithanda njalo ukulazisa kubana sesengezelele inhlelo zethu. Sesilohlelo ngo-6:30 ekuseni phezu kwalolo oluphuma ngo-7:30 ntambama. Lilakho ke usixhuma kusukisela ngomvulo siya ngolwesihlanu kumagagasi athi 909 medium wave laku-short wave ku-4930 13860 15460 15580 laku-6080. Lingakhohlwa njalo uhlelo lwe-live talk kusukisela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngo-8 PM ntambama.
Kulabesifazana abangamachumi amabili lasishiyagalombili abathole izicoco zokuphutsha izifundo zabo kwezamabhizimusi abazenze lenhlanganiso yeProWeb. Izifundo lezi zibizwa ngokuthi yiVirgin United Business Women's Training and Monitoring Program in Entrepreneurship. Kubika obatawile masuku.
Omama abaningi sebeqalile imizamo yokuthi labo babe ngosomabhizimusi okwenza ukuthi labo benelise ukuzimela banakekele lemuli zabo. Uhlelo lweProWeb lujonge ukuthuthukisa omama njalo lubanikeza ulwazi lamacebo okwenza ibhizimusi. Omele umqondisi wenhlanganiso yeProWeb unkosikazi Ophilia Mbayiwa uthe izifundo lezi bazenzela ukuthi omama benelise ukusebenza emabhizimusini abo bethole inzuzo njalo basebenze ngobuqotho.
Abantu beProWeb abaseHarare bananzela ukuthi kobulawayo omama bakobulawayo kabazange baziswe bebekwazi ukuthi ibusiness ziranwa njani. Basebuya lapho ukuthi bezoncedisa omama bonke abazenzelayo ngezandla zabo abayenelisayo ukuthi besebenze bencedise abanye omama belungise amabhizinisi abo ebelobuciki obukhulu ukuthi bekwanise ukuthi bebhale konke abakwenzayo ngamabhizinisi abo. bekubhale phansi bebekwazi ukuthi i-business iyodwa i-personal life iyodwa bekwana ukuthi ngabe thengisa befaka imali eceleni engahlangani le mali endlini befaka ama systems abo wonke in place bekwana ukuthi bebhadala ama taxes ngoba kuqhakathele ukuthi ngam the run i-business ebhadala ama taxes abantu bezimra babuye lawo benxusiwe ngabantu be-prohib ukuthi bezofundisa omama ngokuthi izimra kuyini ukubhadala i-tax kuyini
Omunye wababalisi abakade befundisa omama laba unkosikazi noMathemba Ndlovu uthi ukholwa ukuthi umuntu kumele ahlale ethuthukisa ulwazi lwakhe njalo uhlelo lolu lusiza omama kakhulu ukhuthaze omama ukuthi baqhubekele phambili njalo bakhuthalele ukuzithuthukisa yena ungomunye owenza izifundo lezi kodwa khathesi usefundisa abanye ukubhala uluhlu lokuhlela ibhizimusi i-business plan
Ngiyathaba kakhulu ukuthi ngibe ingxenye yalolu hlelo lweProweb leVirgin Unite uhlelo oluthuthukisa omama olubapha ulwazi olokukhulisa amabhizinisi abo mina ngaqalisa leProweb ngingomunye wabafundayo kodwa basebengicela ukuthi ngifundise lami ngisekele abanye omama ngangibancedisa ikakhulu ukubhala amabusiness plans
Abohlangothi lukahulumende olwe small and medium enterprises bethule umbiko emkhosini lo bethi bayazithakazelela kakhulu inhlelo ezithuthukisa abantu njalo uhulumende omutsha ufuna ukuthi omama bathole amathuba kwezomnotho bathi njalo kule mali esezibekwe eceleni ezenhlelo zentuthuko ebhanga elikhulu elelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe kanye lamakampani enjengabo Homelink okuyimali abesifazane labo okumele bayifinyelele omunye wabaphuthe izifundo unkosikazi Mariet Mpala uthe izifundo lozi zimphathise kakhulu ngoba ngesikhathi eqala izifundo wayesefuna ukuvala ibhizimusi lakhe kodwa khathesi ngenxa yolwazi lokuxhumana labantu abalembono ehlukeneyo usephumelele njalo usesebenza lenhlanganiso ezimbalwa
ngaqalisa eating in the gardens ngisenza i-horticulture le events the place kodwa ngenxa yokuthi ngangingela training ngangile vision kuphela I training le mentorship kwakungekho ngakho ke ngayinvest a lot of money imali liyana yaye egangeni kodwa anzange ngidele I partner yami ya give up lami kwase kungani sengive up ngoba kwase kunzima
Omama abaningi basalele emuva kakhulu kwezamabhizimusi leminye imisebenzi yenotho. Iningi labo lenza amabhizimusi amancinyane afana lokuthengisa amatamatisi lokunye. Kodwa kuhlelo lolu, iningi labo mama sebephatheka kumabhizimusi amakhulu alesizotha. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Live Talk lamhla kuhlelo wasihluzeni bomama kuhlelo olukhangele labesifazane sixoxa ngemithetho yeZimbabwe engavikeli amantombazana engozini eziningi ezigoqela udlwengulwa
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo
Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane.
Umongameli Donald Trump wakwele Melika wethesa abe Palestine ilizwe labe ukuthi ilizwe leli ngokwalo ukuhlangana lomsekeli wakhe uMike Pence ekwethekeleleni kwakhe emhlubulweni weMiddle East umongameli Mahmoud Abbas wale ukubonana loPence njengoba uTrump esekele ele Israel ukwenza iJerusalem isigodlo sayo
Uhulumende waseSomalia uthi uzathumela abantwana abangamashumi amathathu lanhlanu abahlengwe kuqembu labalwa becatha besiMuslim abedlulisa amalawulo Abe al-Shabaab ngeviki edluleyo ukuthi bayekhulunywa labo zingcwethi ezelapha okuphathelane lengqondo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ukhetho luza kwenziwa masinyane kulalokho kade kucatshangelwa uNtulikazi engakafiki. UMnangagwa ukhulumela amazwi izolo eSwitzerland emhlanganweni weWorld Economic Forum edolobheni leDavos. Lokhu sekuthiye amabandla aphikisayo esematasatasa ngoba kungamanga kuhle kuwo. Kunsukwana isanda kwedlula kuphume imbiko ethi umkhokheli weMDCT uMnumzana Morgan Tswangirai ubecele uMnangagwa ukuthi adlulisele ukhetho ngeminyaka emithathu. Sikhuluma nje amabandla aphikisayo abengakaqali ukukhankasa okuqotho njalo akukavunyelwana imigoqo etshiyeneyo eyomanyano wamabandla la. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungela izombusazwe uMnumzana Cassius James Simana Mpofu endawonye lomsekeli wesikhulumeli sebandla leMDCT uNkosazana Thabita Khumalo onguye osungula lingxoxo.
Hayi, ekulungiseleni lapha thina njengebandla leMDC leMDC Alliance siphansi sokuZulu sokuthi sizame ukuthi siwakhuthaze ukuthi bavote njalo sibachasisela umumo wezinto lokuthi sibathembisani njenge-alliance sokuthi libe sikubandla le-MDC. Kodwa okukhona ukuthi ubaba uMnangagwa, uPresident uMnangagwa, nxa yena esesithi ukhetho kasoze libe khona ngoJulayi, isisekelo sombuso sicacile ukuthi kumele ukhetho libe phakathi kukaJulayi lo-Agasti. So ngingazi ukuthi usethole yini ithuba lokuthi atshintshe isisekelo sombuso abesifaka leli langa lena yena alifunayo.
Umnumzana Mpofu, wena njengomuntu okhangela okwenzakalayo ungaphandle, ubona njani? Ubona unganamalungiselelo amabandla aphikisayo angaba efana leminyaka yonke yini esiyasibone ngesikhathi lesi kugxokozela?
Hayi, ngibona ngathi ukulungiselela kwamabandla ozombusazwe ikakhulu sikhangela amabandla aphikisayo ungathi kuhamba ngonyawo oluphansi kakhulu. Akuthengisi ukuthi kulokhetho oluseduze oluzaba abhekane nalo, ngoba nakhona manje amabandla lawo abesethembise uZulu ukuthi azobamba nasebenze ndawonye. Leshuwa leyo nto isaqhubekela phambili, kodwa kunediscord ekhona phakathi kwamabandla aphikisayo. So kuningi bona njengamabandla aphikisayo kusafanele bakwenze. Isikhathi siphelile, akunakuzwanana okubonakalayo ebantwini. So sokuqina kugida abantu isikhathi manje njengoba besesithembe ukuthi ma i-alliance ingaphumelela kuzahamba kanjani, sizowina na. Ngoba abantu abaningi sebekhathele ngokusebenza kwamabandla ezombangazwe edividene ngamanga ndawoyo. So i-alliance kathi sikhanya ngathi kuningi okwenzekalayo okungahambi kuhle, njengakuzani lakho kuyafana. Kulokuxabana okunye okufihlwayo, ukufihlwa kwenzakala ebusuku emini, kuthiwe siyazwalana ebusuku bayalwa. So ulungiselelo lokhetho lona ngokwalo hhayi alutshengisi usile ukuthi kulokulama-elections abuyayo njalo aqatheke kanganani ebantwini.
Makhumalo, uthini wena ngalokhu okukhulunywa ngumnumzana Mpofu?
Ikodo lelo elikhulunywa ngobaba uMpofu ngoba singakhangela intatheli izindaba azandisanga ukuthi zilobe ngemisebenzi esiyenzayo phansi elithi lona ngesilungu i-scoop. So nanxa singena kuZulu asikaze sibone intatheli indaba zithi landela, njalo sokulobulembu lobo sobukhona. So abakugijimisayo zindaba ezithisayo ezingamaputi ezokuthi wonke umuntu uyahlagijima funa bali. So yilo dubo olukhona kansi sikhona. Yebo, naye kulokuxokozela ngendaba ye-alliance, abanye bayayifuna abanye abayifuni. Kodwa into eqakathekileyo ngeyokuthi ubaba uTswangirai wangena iZimbabwe yonke ebuzwa uZulu ukuthi senzeni ngokhetho lolo oluvuyayo. Abantu bathi kumele sibambane, bathi kule zinto kumele sizikhangele. Kunabantu phakathi kwethu asebezikhangela bona bodwa bengakhangeli ukuthi silungise ukusasa kaZulu. Osekuqakathekile ukuthi uZulu nguye uhulumende, so kumele uZulu avungane atshengise abantu bamabandla lawa ombangazwe ukuthi hhayibo, ukuba khona kwenu lapho elikhona kayisiwo mandla enu, ngamandla ethu. Njengoba kungamandla ethu, thina esikufunayo yikuthi libambane. Uma lingabambananga, kakulancedile ukuthi sivote ngoba kulanto ezaphuma. Ngoba baba Mpofu ungakhangela khathesi nxa kule moto ethengiswayo e-$100, mina nge-$99, wena ule dola. singayekile ukuhlanganisa i-99 ledola leyana imota leyana kasiyithengi. Lawe we-99 asoze nganelise ukuyithenga, lawe wedola awusoze wanelise ukuyithenga. So sokuqade kuqakathe ukuthi sikhuthaze uZulu ukuthi abone ukuthi ikusasa yakhe ilungiswa zinkokeli ezigethwe nguZulu. Njalo iy'nkokeli lezo zilandela imfuno kaZulu.
Mnumzana Mpofu, isikhathi kasisavumi, phose lakho elokugcina.
Hayi, mina-ke into ebengiyicela kumakhumalo labanye iy'nkokheli zethu ezikumabandla phisa, sicela bakithi libambane likhulume ngezwi elilodwa, kungabi khona olwela amandla, lilwele abantu, lakhethwa ngabantu, liyeke ukulwela ukuthi mina ngoba ngumkhokheli ngifuna ukuba laphana mangekho lapha kuthi kwakungcono kufa ibandla. Kumele limele lilwele abantu abalikhethayo. Makhumalo, salicela kusukisela kupresident kuthandileyo kusabncube bonke labo othokozane okhuphe labo Abednego sebenza ndawonye, likhulise ibandla abantu bathola bakufunayo, abantu bafuna inkululeko, abayazi inkululeko abantu bezimbabwe.
Alo-ke umnumzana Cassius Jesus Manampofu, ingcwethi ecubungula izombusazo beqoxa ndawonye lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT unkosazana Thabita Khumalo.
Nanka amazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
Umnumzana Mike Pence, umsekeli kamongameli Donald Trump, osanda kuthekelela izwekazi leMiddle East, wenze imihlangano lomongameli wakwele Egypt, inkosi yaseJordan kanye lokukhela ilizwe le-Israel. UPence uthi uxoxe ngakho konke okwenzakala endaweni le lomongameli Abdul Fattah al-Sisi wakwele Egypt, umkhokeli kahulumende we-Israel umnumzana Benjamin Netanyahu lenkosi yeJordan uKing Abdullah. Uthe kule nguquko emangalisayo endaweni yeMiddle East lapho izida esezikhumisana khona umlotha njalo ezinye sezisebenza ndawonye, kuthi-ke abantwana baka-Isaac lo-Ishmael sebetshengisela ukuthandana okumangalisayo. Ukhumbuze inkokheli yamazwe la ukuthi uTrump ufuna ukuthi abantu basebenze ndawonye njalo babone ukuthi kumele balungise okuningi okubahluphayo. Uthe uTrump ufuna njalo ukuthi balwisane lokwenziwa ngamalucatsha adlalela eMiddle East. Ubatshele ukuthi amalucatsha abulala amaJuda, amaKristu kanye nalabo abalandela ukholo lwesiMuslim. UPence uphinde wathi ilizwe lakhe lizaqhubekela phambili lilwisana lamalucatsha awe-ISIS. Okwamanje eleMelika selinike amaKristu labanye abadinga uncedo abathwaliswe nzima ngamalucatsha eMiddle East izigidi ezedlula ikhulu lamadola $110 million.
Labe kungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
Kulindlela bemamkhophozi emnyalo wami elele uyashada namhla. Kulindlela bemamanya uza suba nomona.
Brenda Fasi umuye qiba uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singake hlukana isikhangele ebezihamba phambili.
Umongameli Emmerson Mnangagwa obesemhlanganweni we-World Economic Forum lamuhla uhlangane losowabo wakwele Switzerland bakhulumisana ngamathuba amabhizimusi eZimbabwe.
Ezinye izizalwane zeZimbabwe zisola amazwi kaMnangagwa awethule ekwele Switzerland.
siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande.
Lo ntungamili inkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.